A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington, this Monday, February the 3rd, 2020. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And,
talking about corruption following the implication of President Emmerson Mnangagwa's top advisor in unscrupulous activity.
Message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077.
We are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join us at VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7. And also, we are live on our website. Please log in at www.voashona.com and www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
ZANU-PF youth leaders Louis Matutu and Godfrey Senengamo today accused President Emmerson Mnangagwa's top advisor Kudakwashe Tagwirei of peddling corrupt activities that are destroying Zimbabwe's economy. The two told journalists in Harare that Mr. Tagwirei, the chief executive of Sakunda Holdings, is involved in illegal foreign currency exchange, among other unscrupulous activities.
Matutu and Senengamo also accused Tafadzwa Musarara of the Grain Millers Association, as well as Bill Rottenbach, owner of Green Fuel Company, which is involved in blending gasoline in Zimbabwe. The two said law enforcement agencies and the judiciary were not doing enough to fight corruption. They called on President Emmerson Mnangagwa to do more to stem graft.
Yebo kunjalo mave lichona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngomvulo omhlazi intathu kunhlolanja 2020 uhlelo lihlelo Live Talk njalo esikhuluma ngakho lamhlanje eludaba olukhulunywa ngabasakhulayo bezano PF abathi kulezikhohlakali eziningi ezilobudlelwano lebandla elibusayo ezidiliza umnotho weZimbabwe. Abasakhulayo laba abathe bakhuluma bezimele lanxa beyinkokheli yeZANU-PF ngomnumzana Louis Matutu kanye loGodfrey Senengamo babize umhlangano lentathelo izindaba lamhlanje. Lapho abaveze khona ukuthi umnumzana Kudakwashe Tagwirei ongomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa bathi ngumuntu okukhohlakeleyo kakhulu owenza imisebenzi engaqondanga ebulala umnotho. Bathi nguye ophatheke kakhulu emsebenzini yokuntshintsha imali emkambo wensitha esingathi yi-black market. Abaningi lizakhumbula ukubana umnumzana Sakunda ngumkhokheli wenkampani yeSakunda Holdings eyiyo eletha amafutha ezimota elizweni. Ngaphandle kuka Tagwirei ababili laba bathi kulomnumzana Tafadzwa Musarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association eyiyo eletha umumbu elizweni. Kanye lomnumzana Bill Rottenberg ongumnikazi wenkampani yamafutha ezimota njalo Green Fuel eyiyo ehlanganisa amafutha ezimota le-ethanol ukuze abe ngamafutha apheleleyo ngoba kungumthetho kuyadingakala ukuthi amafutha ahlanganiswe le-ethanol eZimbabwe. Ngokunjalo abasakhulayo laba bathi abathathu laba yizo ingqungquthela ezivulala umnotho welizwe kanti njalo bathi uhulumende akenzi okwaneleyo ukulwisana lenkohlakalo i-corruption. Bathi ugatsha lwe-judiciary ababona ngezomthetho labezemithethwandaba ngabawuphathi kuhle umsebenzi. Ngokunjalo bathi uZulu weZimbabwe kumele abambane kungakhathalekile ukuthi abantu ngabaliphi ibandla. Kungaba ngowezanu, MDC, Mavambo, MDCT, ababili laba bathi uZulu kumele abambane alwise inkohlakalo ngoba iphambanisa impumelelo yomuntu wonke eZimbabwe. Yilo udaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi tirikutarisa isu nyaya yehuori. Taona vechidiki veZANU PF kunyangwe zvavo vanga vari kutaura kuti vanga vakazvimirira, vanga vasiri kutaura vakamirira ZANU PF vanoitwa ivo Louis Matutu na Godfrey Tsenengamo vachitaura ivo kuvatori venhau kuti havasi kufara nehuori huri kuitika munyika. Vanga vari kuti ivo vanhu vakadai savakuda kwashe tagwirei vari kuita huori, vari kuenda kumabhanga vachitora mari zhinji vachiisa pamusika mutema. Vataura zvakare vatafadzwa musarara vanova ivo vekuGrand Millers Association vachiti vanga vasiri kufara zvakare nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yehupfu. Vachiti hupfu huri kuwanikwa pamusika mutema asi zviri kutaurwa neGrand Millers Association hazvisi kuenderana nezviri kuitika munyika. Vakataura zvakare kuti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa nyaya dzemafuta navaBill Rottenberg, wavanga vari kuti ivo vaBill Rottenberg ndo vega vane resonance rekuti vawanikwe ivo vachisanganisa mafuta neethanol. Vanga vari kuti izvi huori. Saka vanga vari kuchema chema vachiti dai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vawanikwa ivo vachitaurirana kana kuti vachiti nyaya iyi ionekwe kuti ingagadziriswe sei. Regai timbonzwa zvataurwa nevechidiki ava pamusangano wanhasi.
Gani mbotaura pamusoro pemunhu yekuda tagwirei momuziva. Ndishuviro yangu kuti ndinyatsokuzivisa kuti chinoita kuti ave iye no supply fuel tikaenda kukomanda agriculture ndiye wakamboda kuongorogwa akadzvenga nzvenga, hapana paasiri, including the money that is in the streets, it is coming from him. Well, we are waiting for him to dispute that because we also do these things after doing a lot of research. How does an individual go to my banks to withdraw monies? My amounts are not shrinking. 500,000 cash.
Tine chimwe chiri kutishungurudza zvakare. Chemurume unonzi Billy Rottenberg. Ane monopoly. Ameno zveethanol nekublenda. Why him alone? Zvemandatory blending. Zvekuti munhu wese, vanhu wese vari kuzviziva kuti zviri kuitwa izvi. Hazvisi supposed kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly? Muno. And achidhurisira nyika.
There's a second person called Tafadzwa Musarara. Vanoita nezvehupfu. Variko kuimbota chibage, variko kuchigaya, variko kutengesa hupfu hwacho. But there comes the problem. Hupfu hwakazara black market more than where they are supposed to be. And even in as much as government is subsidizing price of hupfu. But hauchaonekwi and people are queuing for millimeter, then you tend to wonder what exactly is taking place.
Apo tiri kunzwa isu vechidiki veZANU PF vanga vari kutaura apa vachitaura ivo zviri pamwoyo pavo vachiti hazvisi kuvafadza zviri kuitika. Asi tiri kunzwa kuti tina vatafadzwa mugwadi veZANU PF. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti
maybe we also have Daniel Mologele. Maybe we have to start off with Mr. Mologele because he won't be on the show for long. He wants to go.
You can
so
go
let's go to him, then we'll go to the second guest. Mr. Daniel Mologele is the MP for Wange Central and he's an MDC member. Mr. Mologele, good evening and welcome. Mr. Mologele.
Good evening, everyone.
Siyabonga ukuba lawe kuhlelo. Ubazwile abasakhula beZANU PF lapha baqamba ingqungquthela ezintathu. Bathi izo ingqungquthela ezigijimisa inkohlakalo kakhulu, i-corruption, ukuda kwaSheta Gwirei, uTafadzwa Musarara loBill Rottenberg. Ungathini ngalolu daba?
Ngiyabonga mthungameli. Mina enguzileyo yilokhu abangakutshongo. Yikho enza ukuthi abalaleli bakulalele sithi ukuthini ma bona abatsha beZANU PF bekhomba iminwe emithathu emibili leyi bayitshiyelo bani. So ngicabangela ukuthi omunye omunye omele ukukhonjwe ku-Emerson Mnangagwa ukuthi yena njengomongameli wesizwe wakhuluma ukuthi yena uzoceda inkohlakalo eZimbabwe, kodwa konke lokhu kungenzakala phambi kwakhe kuthi uthi yena useyehlulekile njengomongameli wesizwe. Omunye omunye ukhomba umsekelo wakhe uGeneral Chiwenga ukuthi yena wenzani ngalokho, ngoba uthone kukhuluma esithi yena uzancedisenzani. but ngakhanya ukuthi bonke abakhokhele laba sebehlulekile ukuthi kuthini ubukhohlakali lobe siwubonayo yiba bamele babamukele ukuthi sebehlulekile ukukhokhela ilizwe ngakho ke bona bamele bavume ukuthi bayehlulekile bahlale phansi so ngezindlela ama-youth akade kutho ukuthini ubaba umnankagwa nobaba uchenga sebehlulekile ukulwisana lenkohlakalo ngoba yibo abanikezwa umlando lowo
Ayisikho kwakuqala ukuthi otagwirey akhonjwe ngabasakhulayo bezanupf bemethesa umlando wenkohlakalo kodwa akulalutho osoluke lwenzeka kuye kazange abotshwe kwathiwa ama-accounts akhe avaliwe dukuduku kwathiwa asevuliwe njalo kukhona obona mhlawumbe kuguquka after isehlakalo sanamuhla yini
akulanguqukenza kana ngoba kuyakhanya ukuthi otagrey bona bavikelwe ngabakhokheli bakhona ngakho ke amandla abo aveli emthethweni avele ebantwini amandla abo avela kibo omnankagwa nabochenga so ama-youth laba bayazama ukwenza lokho abakwanisa ukwenza kodwa iqiniso yikuthini otagrey bavikelwe inkokheli zelizwe ngakho-ke akulalutho luyoyenza lolumangalisayo ngoba abanye abantu sebebotshiwe kulabanye sebebotshiwe kodwa kuyakhanya ukuthi laba otagrey abasoze babotshwa ngoba balesisekelo sabakhokheli belizwe yikho mina ngisithi yena umnankagwa ngiyomela ethise icala lokukhokhela abantu abakhohlakeleyo ngakho-ke yena kayekele uba ngumongameli wetize sibe lo mongameli ongakwamukeliyo ukuthi kube nenkohlakalo enjalo so ama-youth ba-right but asibo kodwa labo abakhohlakeleyo baningi izanup f yonke igcwele ukukhohlakala ngakho-ke ikwehluleka kwakhe nomnankakho kahlale phansi
vamolokela tipeiwo maonero enyu nezvataona zvichiitika nhasi apo taona vechidiki vezanup f vachitaura ivo pamusoro peuori
zvandaona nhasi ndezvokuti vechidiki vari kutoshoropodza vanhu vatatu but chokwadi ndechekuti kune vatungamiri venyika ndo vanofanira kuitira kuti kusaite uori panyika saka ivo vamunangagwa ndo anofanira kupomera mhosi wekuregerera vanhu vachiita uori panyika vasingaiti chinhu sapurezident ndo anofanira kutoita kuti vagare pasi varege kuita purezident naana chiwenga vacho vana vice president ndo vari kuregerera uori iwoyo because vanhu vane rusigiro rwana president nana vice president saka mayouth zvavangachitaura nhasi ndezvokuti imimi vana munangagwa nana chenga ndimuregera ava vanhu vari vachiita uri saka muri kutokonerwa basa munangagwa makonerwa basa vachenga because muriregera vanhu vachiita uri pamberi penyu
mungaone pane chichaitwa here mushure mezvataona zvichiitika nhasi
hapana nyaya apa hapana because Zimbabwe Anti-Corruption Commission iripo iri kutozoona zvese hapana zvairi kuita iye president wacho munangagwa navice president wake chionga vari kuzoona hapana zvaari kuita saka mayouth vanenge vachingotaura but chokwadi ndechekuti chii ava vanhu vari kutsigirwa nevakutungamiri venyika saka uori uyu ndeve vatungamiri venyika saka mazimbabwe havafaniri kutoti mangwana something chichaitika hapana chichaitika because vanhu vezano vese varotoba vese imbavha dzega dzega
aiwa mombobata makadaro vatafadzwa mugwadi makadi henyu tikuchingamidzei pachirongwa
emufaro makadiwo
aiwa hatiri wadi hatipeiwo pfungwa dzenyu nezvataona zvichiitwa nevakomana vechidiki vemubato renyu
inonzi bata murefu bata mupfupi
ndindapuwa mukana wekutaura here
ehe taura henyu
zvakanaka chandingangoda kungotaura chete ndechekuti zvinhu zvinofadza kuvaona vechidiki vachibatana kuti no ngatirwisei nhau yeuori nekuti mataurire avo vanga vachiita vamatuti navatsenengamo vataura ivo vakati nyaya yeuori iri kuputsa nyika nyaya yeuori iri kukanganisa zvinhu zvakawanda uyezve nyaya yeuori inokanganisa chero musangano wacho chaiwo chaiwo uri kutonga especially kana muine vamwewo vakuru vanenge vachinzi varimo munhau dzeuori saka mashoko avo akanaka chaizvo ndotinovatenda nekuratidza uchingimupa kutaura nyaya dzakaita seidzodzo vamwewo vanongotaura vachifirira asi ivo vakwanisa kutaura semaonero avo and ini ndinoti kwavari kana maonero avo ariwo maonero echokwadi uyezve vaine evidence yezvavanga vachitaura uye zvakare mashoko avo achizadzikiswa kuda netsvakurudzo yakakwana yakaita sekutaura kwavo mashoko anenge akanaka nekuti hazvidi kuti vechidiki vanyarare kana nhau dzechiuori zvichiitika musangano.
Zvamira zvakadai, chii chichaitwa nebato renyu? Taona vachikumbira ivo vachiti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanofanira kuongorora, asi tanzwa zvakare vebato reMDC vari kuti aiwa vadika vanga vachifanira kutotaura kuti vamunangagwa ngavasiye basa nekuti hori huri kuitika varivo vari kutonga pari zvino.
Takangonakira chekereri munyika medu ndeyekuti vemdc vechidiki vemdc kana vaine mashoko avanenge vachida kutaura vagara vanongopiwa mukana iyoyi nguva dzose vachitaura zvakashata nezvakanaka zveumbwa mupengo nezvinodakadza zvose zvakasiyana-siyana kupenga kana kudii vanongopiwa mukana iwoyo. Saka kana vaine pfungwa dzavo dzavaroda kuisawo panyaya idzi ngavangoisawo. Munyika medu mune jekerere, mune freedom yekutaura zvaunoda, vanokwanisa zvavo kungotaura. But tichizvive vachizviita vachidza kuti vari kutaura zvechokwadi, asi zvekare zvinongotarizwa kuti havari bato rine ushingi hwekuda kurwisawo uori, nekuti uori vanga vachitaurwa nevakomanawo hauwanikwe mubato rezanupf chete, hauwanikwe muhurumende chete, hwakazarawo nekutekeshera mumakanzuru. Ndozvava muri kuona chaiko chaiko kuno kuti makanzuru ane mbiri yekuzvipa mari, mameya makanzelas achizvipa mari vachidi vachipanana mazimari chaiko, asi vanhu vachitambura muno munanhasi munozivaini kuti Harare ane makore mangani isina mvura. Vazvigari vose muno muHarare havamwe mvura dzinobva pamatepa avo, vanochera mvura kuzvibhorani kana kumigodhi nekuda kuti mvura dzinobudiswa nekanzuru hadzimwiki, asi hapana ari kumboita shinga kutona tenga mishonga vari kungodya mari. Zvakare uori huri kuwo futi kumasangano akazvimirira oga kumativi society, kwatinozva kuti kunouya maus dollars achibva kunyika dzakasiyana-siyana. Mari iyori ichiitwawo futi pastriti vachibhena kuti vaite zvibatwa zvavo zvavanenge vachida kuita munomu. Saka uori hwakatekeshera kwese kwese. Kana vamdc vachida kutuka uori inganai vatogara vazviitawo, kana voda havo kuzozviita mangwana kana rimwe zuva, zvongodati ava vakutedzerawo vechidiki vezanupf. But pamusoro penyaya iyoyo yavataura vatenenga muna vamatusi, I think iyo havo ndakukwanisa kungovabudira pachena tiri pakudhisasa kwedu tawirirana kuona maonerano akasiyana panhawa havo yavo yavazongotaura chete kuti zvirango zveupfumi hazvizvo zviri kukonzeresa dambudziko riri muno munyika, kana kuti dambudziko razviri kukonzera ishoma pane riri kukonzerwa nehori. Ipapo ndo patangotadza zvedu kunzwanana, asi tatadza kunzwanana semacomrades kakorekta kuti kuda vangotaura zvavo nekuda kwokuti vanhu vanga vakatsamwa nenhau yehori, nekuti nhau yehori inotsamwisa munhu wese, vazhinji vese vanhu vari kutamburawo inhau dzeri zvirango zveupfumi izvo zvemavictim, zvirango zveupfumi mavictim ecorruption uori. Saka zvinhu zviri zviviri zvinofanira kutuka panguva imwe chete, tisinganati dziri chimwe kana kuti tichiratidza sekuti corruption iri wese kudarika masanctions, because masanctions akonzeresawo kutambura kwavanhu vakawanda muno muzimbabwe. Makambani dzakaita sana Zisco Steel akasvika pakuvhara, vana havana mabasa. Makambani dzakaita sana Agribank asi kukwanisa kana kupa varimi zvekushandisa nekuda kwekuti makambani aya anga ari pamasanctions. Zvakare maindustrial development cooperative zvese zvinji zvekuikaone zvirango zvokuru munoziva. Saka datingoti ngatitii kana tichiona nyaya iyi, ngatiionei tine masober minds tiongorora zvese kuti aiwa nhau yehuori hakuna munhu akakwana wezera rangu angasekerera nhau yehuori, because inhau inorwadza, inhau inoshungurudza, inhau inoita kuti maopportunities kana kuti mikana kune vechidiki inge iri mishoma ichiwandira kumusoro setsvimbo. Saka izvozvo ndo zvinhu zvandangofarira zvekuti aiwa vakwanisa havo kuita uchinge vachitaura nyaya iyi, asi nyaya iyoyo ndakafanira kubatwa zvine masanctions nehuori. Zvakare munoziva kuti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi izvi ndo zvakonzera kuti munyika muve nemashortages akaita seiwaya, akaita sana fuel, akaita semari munyika kuti ishaye simba. Kana yashaya simba, vashomashoma vanenge vachikwanisa kuwana mafuta iwayo kana kuti vanenge vachikwanisa kuwana zvinhu zviri kunetsa vobva vachiita mamonopolies kana uyasei arbitrage muchirungu.
Ya, timbokubatai makadaro, timbokubatai muromo. Ehe, timbokubatai muromo ipapo nekuti tine vatereri uyezve vamolokela vari kuda kuenda, asi regai titore vatereri nekurumbidza toenda kuna vamolokela. Halo, kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kutaura navaGeorge kuMhondoro.
Taurai henyu, kwakadii kuMhondoro?
Ewa, kuMhondoro kuri nani, zuva chete ndoratibayawo denga rarambira mvura yaro.
Ehe, taurai tinzwi.
Takatarisa nyaya dziri kuitika idzi, ana Tagwire ava haasiye Tagwire imwe munoti chinomupa simba iroro chii? Ane vakuru anenge achiudzwa kunzi tora iwewe tiite mari, vari kuitisana mari vanhava. Tibanemere zvimwe zvakawanda zvedu zvekuti zvarokazodai kune zvirango, ndo vakuru vakuru vari kuita unhu wese uku. Idzo mari chedzo chedzo dzatinotora kana dzatinotumirwa kubva kune dzimwe nyika dzichiuya mausa iwayaya, vari kuvatora, vane nzira yavari kuvatora nayo iyoyo yekungotumira matangi kumastriti. vachitora mari iyoyo muga anotambira zvenyu mari dzenyu idzo dzasi hadzina basa nekuti unotouya uchiitenga mari iyoyoyo kuti uiwane kubhengi chaiko hakuna mari idzodzo dziri kumastreet saka vanhu ivava kubatwa kwavo chaiko hakuna havasi vakabatwa vanodya nevakuru ndo vari kutovatuma futi saka zvinengoti tagwirei otherwise tagwirei haasi ari kushandiswa
aiwa tinokutenda iyi regai titore vamwe nekuti nhasi pano pari kupisa muve nezuva rakanaka
tinotenda besilo mlaleli wesivili kodwa ucingo lwakhe soluqumile lapha size kuwe mnumzana Malokele siyazi ukuthi usufuna ukuhamba abasakhulayo bezanu PF laba bathi njalo bazavumba inhlanganiso eza leta uzulu wonke ndawonye kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi ibandla abantu belwisane lenkohlakalo singabona njenge-MDC liphatheka lani entweni enjalo
ngiyaxolisa kubalaleli ukuthi thina njenge-MDC asikwanisi ukusekela into zamanyala esikwaziyo ukuthi lapha eZimbabwe sinabantu abathi bona bangurhulumente isisekelo sombuso siyakuveza obala ukuthi yibamele bakhokhele ukulwisana lenkohlakalo kumele kube lobukhokhelo obuvela kibo omongameli nabasekeli babo kumele kube lobukhokhelo obuvela kubo Zimbabwe Anti-Corruption Commission namadale oZimbabwe Republic Police thina njengabantu abathembele isisekelo sombuso seZimbabwe sithi kabayenze umsebenzi wabo ngoba lokhu esikubonayo ukuthi bona ezano bayalwa phakathi kwabo vota so sebefuna thina singene ezimpini zabo esingathi ngesilungu ngama-factional battles up thina akumelanga sikungenele lokhu ngoba eyomndeni kayingene so thina sithi njenge-MDC ngamadlwane ayenziwa yintsha ezanu p f ngoba izanu p f yonke ikhohlakele yiyo phele nguhulumente ngibazile bekhuluma beqamba amanga besithi hey akula manzi eHarare but sonke sawazi ukuthi amanzi kuthini ayenziwe ahlanza amanzi kumele kube lama-chemicals ama-chemicals akhona i-city of Harare mayifuna ukuwathenga imele hambe e-treasury kambe imele hambe e-reserve bank ukuthi kuthenge umuthi lo wokuhlambulula amanzi so bona bathi amanzi awakho khona kuyindaba yokuthi akula even i-foreign currency yakhona but bona otagrey abazulu babo babahambayo besiya withdraw $500,000 anytime befuna so thina sikutshoyo ukuthi niyena uhulumende nguyosehlulekile izanu p f isiyehlulekile ngakho-ke thina suze saphatheka ngamadlwane ezanu p f sithi hhayi mna ngakwasi ukwehlule thiwe ngasi ukwehlule thiyanani le nto leyaso yena thina sithi hhayi i-m d c yona ingaba nguhulumende izamake sure ukuthi notagwireyi labangani bakhe bahle bathathele konke lokho abanakho ngoba kathesi nje badla bodwa amaZimbabwe edubeka bavikelwa yibo futhi omnanga kwabakhona labochenga yikho beganga kanje so yibo abasebenzela omnanga kwabochenga yibo abakwanisa ukuzuza imali e-reserve bank e-treasury osithi of Harare besethule ukuzuza imali ukuthi bahlambulule amanzi so sithina njenge-MDC sithi asoze sayingenela indaba yomdeno bonke bayehlulekile kabahambi
siyabonga mnumzana Molokele asipa chidimbu masho kwenyu ekupedzisira
rege ndivabvunze pane zvataurwa navamugwadi vati uori uriko kumabato akaita seenyu emdc nemamwe makambani avanga vari kutaura munyika munowonzwa sei nezvavari kutaura izvi
tataura kuti kune hurumende pano pazimbabwe kune mapurisa kune Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngavaende kumacity council ese kumamunicipality ese kana vakawana uori neumbavha vasunge vanhu vacho ndo basa ravo sevumbiro remutemo rechitaura haikona kungosora vachingotaura maradio station nemanewspaper kuti kune vanhu vari corrupt isusu semdc tiri kuti kana varipo vanhu vacho vari corrupt ngava vasungezve saka zanupiefu ngairege kungotaura ngaiite they must act against corruption they must stop shouting ngavarege kungotaura kutaura since 1980 vanhu vezimbabwe vanozi vati ndiani munhu ari corrupt mdc yakatovumbwa because of corruption yezanu p f saka kana takutaura nyaya dzecorruption izanu p f yakatotanga corruption yacho hapana mdc iri corrupt zanu p f is the most corrupt organization in this country every zimbabwe knows that Saka toti ZANPF siyai kutaura nema kute MDC korap. Jimi makaura anyika. Vai pachigaro. Siyai MDC tonge. Tinova sunga besu anatagure hawa. Tika topia urumene na toto wa sunga nasi. Ati nyengereri mbaba isu MDC.
Mm-hmm. Unfortunately, Mr. Mologele has to go. But siyabonga akolo nimzana Mologele ngokuba lati kuhlelo.
Siyabonga lani ngokusamukela. Manje lisijele letu sesigijimela omnye umhlangano oqala ngo-8.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga, siyabonga. Mr. Daniel Mologele is the Member of Parliament for Wange Central. And ngoebandla le MDC sithathe umlaleli ecingweni uNkomo. Kunjani Nkomo?
Yaphila Nkosi.
Yeah, usixhuma ngapi kwendawo?
Ngise South Africa in the northwest, Rustenburg.
Aha, uyizwile indaba esiphezukwayo lamhlanje.
Ngilalele mtakababa ukubaleka ekhaya sibalekela i-corruption eyenzakala ku-ZANPF. So umnangangwa lo osesikhundleni okwamanje ungene esikhundleni nge-corruption angeze akwanise ukubamba amanye amasela yena lilisela elintshontshe ama-election ka-2018.
Mhm kodwa singathi inkohlakalo yenziwa izano kuphela yini abakho ku private sector kumbe mhlawumbe la ku opposition abangatholakala be corrupt lapho
okwamanje since 1980 bethatha umbuso weZANPF akulalinye ibandla eselike lathola ukuphatha amandla esingaligcona sithi hayi leleli nje lile corruption lapho angiqamba amanga sike intombi.
Mhm. Kona ngapha eMzansi njani corruption yona? Siyazi ubaba uZuma uthwele nzima lapha ngendaba ze corruption.
Ye, uthwele nzima kodwa ngenxa yokuthula imali akabotshwa ngithi. Uthwele nzima bamhambisa amakhodi bentshintshe benzeni benzeni kodwa akabotshwa ngenxa yokuthi ule mali. Umthetho kutsho ukuthi vele wona walungiselwa abantu abangela mali njengathi. Laba abantshontshayo abanemali zabo kuyaphonga ukubhulwa nje kuyafanana nko.
Mhm, hayi siyabonga Nkomo ungena kuhlelo.
Hayi ngiyajabula nami ukukuthinta namhlanje Nkomo, ngiqiniselani ngiphuma ekhaya eKanyandavu.
Kungaphi eKanyandavu?
Enupane kanye Nkomo.
Hayi emaphaneni.
Ye, emaphaneni nje. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi siyabonga mfowethu ngokungena kuhlelo. Maviyanzi nemtereri trikuno ku South Africa takati za uwori ku Zimbabwe nenyaya kuti vamnangagwa kuvapa chigaro hanzi vakapinda ne corruption and still on that issue we must say we have some breaking news from Malawi.
Very interesting news in Tunga.
Yeah, where the presidential elections were being disputed after kuvota kwavakaita last year. Saka the Constitutional Court in Malawi has just annulled the result. Sebe umthethwandaba we Constitutional Court usethule isinqumo lamhlanje kubana impumela yokhetho lweMalawi lapho kwawina khona umnumzana Peter Mutharika. He was re-elected, but hayi inkantolo ithi hayi ukhetho lolo kaluqhutshwa ngemfanelo ngokunjalo ama results kumele avekwe eceleni luqhutshwe kakutsha. Siza abanengi sizakhumbula ukubana kuke kwaba lo daba olufanayo eZimbabwe lapho bavuthamisa abephikisa khona impumela. Kwayiwa emthethwandaba i-Constitutional Court yathi hayi ubaba uMnangagwa unqobe ngokuqondileyo ngakho kumele aqhubeke. Saka very interesting development there, Mav.
Yeah, tiri kutaura pano breaking news nawo dzatichangobva kutambira pari zvino ndedzekuti my elections kana kuti sarudzo dzemuMalawi idzo dzakange dziri kupikiswa nhasi zvaziviswa nedare reconstitutional court kuti pachaitwa sarudzo itsva nekuti varipo vamutarika ndo varipo handipari zvino vari kunzi ivo havana kufambisa sarudzo zvakanaka saka pachaitwa ipo sarudzo dzitsva tiri kuona muzimbabwe ndonyaya iri kunyanyonetsa umo MDC inotungamirwa navanelson chamisa vari kutiwo muzimbabwe zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka saka tikaona zvakare dzichienda kumadare nezvimwe zvakadaro asi mumalawi vazviita saka ndo zvimwe zvatichangobva kutambira pari zvino asi kune avo vari kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu nyaya yehuori iri kunzi iyo iri kukanganisa upfumi hwenyika taona vechidiki vezanupf kunyange vanga vari kuti zvavo vanga vakazvimirira vari kutaura zviri papfungwa pavo vachitaura ivo kuti pane varume vatatu vavadoma vavati havasi kufara nezviri kuitika vakuda kwasheta gwirei vatafadzwa musarara navabill rotenberg vachiti varume vatatu ava vari kuita zveuori saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano kana muchida kupinda muchirongwa munoziva zvekuita nyorai nhamba dzenyu tiri kuona panapa pana senator Lillian Teamvios vanyora vari kuda kuti tivafonere regai tichaedza kukufonerai Angela Magari ra kuti hello sister Mavi I'm watching you I'm here in Cape Town aiwa tinokuchingamidzai uyezve kune avo vese vari pano palive yedu tichange tiri kuedza kukubatai kuitira kuti mupindo muchitaura pfungwa dzenyu ntunga
asiyai kumalawi I didn't see it coming. I'm honestly surprised.
I know. I mean, you know, that means that, you know, the law system, the judiciary is not compromised.
Indeed.
Really, because it's very rare in Africa to have a government which is told, no, you are illegal. You need to have fresh elections and for them to be ordered. Because we saw they took a very long time
indeed,
to come
indeed.
Up with this decision, Antunga.
Indeed. Aba Sanders Kumas in Msagazo Studio 7. Now, njalo sikuhlelo lwe-live talk udaba esingalo lamhlanje ngolwenkohlakalo sebonile abasakhulayo bezanupf lamhlanje begcona umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kulakwasheta Gwirei bathi nguye ingqungquthela yenkohlakalo ebulala umnotho welizwe abanye njalo bathi ngutafadzwa Msarara owe-Grain Millers Association kanye lomnumzana Bill Rotenberg oyenkampani ye-Green Fuel abathathu laba sizamile ukukhulumisana labo ukuxhumana labo kodwa sehlulekile sibone imbiko elisithumela yona kuFacebook lapha ekhasini le-VOA Ndebele kulo mluleki Mlisa uthi wena these guys are point salute them ngazi ukuthi uthini lapho umlaleli Msunduzwa Ndlovu uthi wena mfuka nkomo linjani lapho emsakazweni lo sisi hayi siyaphila Ndlovu enkulu mavanzi tineva terere
hey hello caller
hello
hey tukutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Edson Chumba ari ku Johannesburg South Africa
taura henyu vashumba
Ini kutaura ninyaya vari kutaura ekorapshen yekuti iyozvo vari kutaura kuti pane vanhu vatatu muri kutaura kuti vanhu vatatu ndo vakauraya nyika here nokuti vaifanira kutitaurira kuti vatange kubva kuna Munangagwa najaji weconcot vachidzika navo vose votitaurira nezvekuti haiwa ivava varume ava ndo vauraya nyika vari kuita corruption kana vachititaura kuti varume ava vatatu vauraya nyika ndo vava kusimudzira mitoro nenyaya yekuti vane ruvengo rwavo rwavanapavari vasingatauri nenyaya iripo iyoyekuti kubva kana vavataura vachiti Munangagwa nachief justice vose vachivajoji vachidzoka nezvigaro zvavo taikona kuvanzisa ende taikwanisa kuvajoina muhondo yavo asi nenyaya yekuti vataura nenyaya yekuti vatotohatigoni kutaura chiti vari kutaura nezvekorapshen havasati vataura nezvavo
aiwa tinotenda muve nezuva
rakanaka havasati vataura nezvayo kana uda kutaura nezvayoaaa nekuti ovauraya nyika ndovasinzanyika yese onyika ii yezimbabwe yavurawa necorruption asi vacho vari kuita corruption havasiri kubata vanongobata kuti paitare yengo
aiwa tinotenda
corruption haitaura ichitayo taitaizvo zvino zvaitika kumalawi
ndo zvatatiri kutaura
kana dai nyika yanga yakazvimiririra koti yanga yakazvimiririra if it is that it is corruption. If that is our
name, I want to not end Abashumba moving his Varakanaka. Regate to Revamu in Arizona, Senyatons, we cover Shumba. Thank you so much. We're hearing the Ntunga from Washumba. He's saying, although the youth might have done a good thing, he believes that they should have started from the top, from the Constitutional Court, from the current president going down.
Indeed.
And not just identifying these three. But he says he's very, very happy with the situation in Malawi, saying that shows democracy. Where someone else is asking here on VOA, Shona Josh Mad, Malawi, Anzi Iko, Aiwa, Koma Josh, Jaitika Malawi, Ndeje Kuti, Dare, Reimomore Constitutional Court, Rataura Iro, Kuti, Pachave Nesaruzo, Icha, Vava, Vasendeka Parutivi, Mutongo, Ripo Pari, Ie Jino, Vachitpaitwe, Saruzo, Zicha.
Timbo Vunza, as we have a new guest, but Timbo Vunza wa Mugwadi, wa, oh, Hans wa drop a phone.
Narendo funga, tisikuta shokanaka regate. Hello, my team viewers.
Makadi iko.
Aiwa, atiri wadi, tinofara mapinda mchirongo. Wataure enyu kutindimani kutivangu vasinga kuzive, vava kuzive, ito pinda idu nenyai.
Aiwa tinotenda zvitarangu ndonzi Senator Lillian Kimvias. Ndiri Senator weMidlands ndichigara kuzvishavane. Makadiko vatereri.
Senator ndiSenator vakamirira ivo bato reMDC yava Nelson Chamisa. Maamuri kunzwa zviri kutaurwa ipo pano. Munoona sei zvaitwa nevechidiki veZANU PF vanhasi?
Ini kuona kwandaita. Vechiduku ava vatumwa nevakuru vavo ndona kunge pane kukonana konana kuriko saka vatumwa nevakuru vavo kungopa woningwo kuvatatu ava nedi pane mukuru mukuru anofila kuti pamwe havanyatsotererwa but problem iriko ndeyekuti corruption yehurumende iriko iyi yakatanga kare from Willow Gate and yaone munhu achisungwa vanhu ava vagarisa muhurumende zvokutoti vanoba zvemhando yepamusoro chaizvo and vose hapana anokwanisa kuti uyu imbavha kana kuti uyu vose imbavha that is why the country is down to its knees nasi nokuti vose imbavha asukaona votaurana kudai vanenge vatokona navo pachavo mumwe wosina kuti nhenga asumbisapota uri kusapota nhingi vopaunoona manje mayuti aya otumwa kutaura izvozvo otherwise aiwa hapana hapana kana chinogadzirikapa vanhu ava vanofanwa kubvuma kuti veduwe 40 years down the line corruption kainyanya kaaccumulate kama vanhu vanodisapisa mabillions of dollars mabillionaires zvichiwali nhingirikiri vana vezimbabwe vachinonga svosve nemuromo saka vanhu ava mari yose yavanoba iyi handizivi kuti haikwani here haivakwaniri here because vane zvose mahelikopta nezvino nezvino saka isu ezimbabwe zvitisu tiri kuchera and then wozotiitira izvi kuda kutotiitira zvinenge zvimafirimu Hollywood kuti kwai ndoda kuita statement vanhu votoswera tita hanheno zvitataurwa ko statement yavakambotaura yavakanyatsomaina vakati mpesu vakati nhingi vakati vanhu ivavo vakaenda kupi vakasungwa here vanhu ivavo nokuti zvakamboitika kaizvi nhasi vazoedza vamwe vatatu ko vava vakatanga handiti vavakataura list yavakaburisa iya chii chakaitika ndiwo dambudziko rinoita kuti vanhu vehurumende ava yezanu pf varambe vachiita nokuti as long as kuba kwako necorruption kunoshandiswa kuti urambe uri loyal kune mukuru handiti because mukuru anenge akuti ukasangova loyal kwandiri mujeri handiti saka ukashona yauti yako ndaba okay havana basa kuti nika yapukana havana basa nazo havana basa kuti ndine munga muzvipavane kaudi yose haina kana hupfu vana vapfu zvavo andi hakuna ayeti ko ina mesenete asinga kwereta hupfu kune zvo kana webasa ndiyandi kuitira hupfu zvinoita here izvozvo havana kana basa nazvo task force iyo yakasetwazve ndo yakudya futi andi vachibhadharisa vanhu vachinyoresa vanhu maadresi imi bisi hurumende masigo ndo chokwadi
seneta imbobatai makadaro ipapo
ngavarove pasi titange patsva start accountability nokuti there's even need everybody to the even children
Okay, yeah.
Senator.
Thank you. Batai Makadaro timboenda kuna Mkoma Mgwadi. Mr. Mgwadi, is it possible for President Mnangagwa to be incorruptible when his advisor is corrupt as per ZANU-PF youth?
Come again.
I'm saying, is it possible for Mr. Mnangagwa to be incorruptible when his advisor, according to ZANU-PF youth, is corrupt? Zvinoitika here kuti vamnangagwa vave munhu akachena sezvo vechidiki vezanu vachiti chipangamazano chavo chiri kuita zveuori.
Zvinoreva ndezvekuti kutaura kwaisa vakomana veyutuzvo zvandataura hakuna munhu anotendera uori kana kuti anofarira uori vochokutanga izvozvo yatii tirikuzivana ipapo asi pechitu panova panozoisa musiyano ndepokuti inini I cannot measure whether a said individual is corrupt or not because I'm not responsible for those statements vataura mashoko iwayo ndevamatuunungamiri vanu vavo ende ndo vane evidensi yavainavo uye ndo vanoziva matanho avachatora kuti evidensi iyi iende pabandiko reanticorruption commission uye nekuprosecution nekwose kwose kwavataura kuti kana ari corrupt uchabatwa kuti ari corrupt because no one is above zvese izvi zvetinoziva saka hatingazomanyi iti the too early for us then to measure to say the president appointed a corrupt person when that person has not been convicted by a court of law or his cases have not been even been brought before the court of law. Saka dei kutatira vanhu vakangwara taichimirira process idzodzi dzose dzekuti kana zvirizvo sekutaura kwaita vakomana nyaya idzidzoiswa kumatare vanotongwa vatongwa kana vanhu vachidzomeza president nekujaja kuti vanga vachishanda nemunhu angai nehuori zvinochizoonekwa kana matare dzinosatinga atira mtumi. Chandokuda kungonyanya kusimudzira ndechekuti hazvibatsiri uye hazvina zvatinozvibatsira sevanhu vari kutambura nekuda kwezvirango zveupfumi sevanhu vari kutambura nekuda kwenhau dzemasi dzehuori idzoo kuti titange kuzvipoliticisa kuti basa rakati ndiro rine huori ratina vamurekeni vanga vari panapa vanga vatotanga kudisemba kuti aiwa mdc haina kana munhu wani ari korapa mashoko akadaro akashata unless telling us the world kuti the membership of the mdc is corrupt himself and his children and his wife ndo vaangakwanisa kuti account for their actions. The rest mapoliticians anongofamba nemusango achizvimirira yavo. You don't even know kuti MP wemdc ari kumasvingo ari kuitei kana kuti makandela aya ari kuitei. He has no information yakaita seiyoyo. Saka chinhu chakashata chinofanira kuti vanhu vemuzimbabwe vaavoide kumhanya kupoliticisa kana kumhanya kuita zvematongerwo enyika. There could be a noble cause to fight corruption because everyone is a victim of corruption wherever it happens. Just like this sanction. But the problem inoitika ndekuti vanhu vanomhanyira kunozvipoliticisa voti bato rakadai ngariende bato nhau yokutongwa kwenyika inoi kuti ndiani mutungamiri wenyika haavhoterwi nekuda kwehuori kana nekuda unovhoterwa nemavhoti akawanda opinda pachigaro chenyika otungamiri kana paine anenge achiti havane huori otiunza kanyaya dzake ndo zvakamirira mapurisa izvozvo ndo zvakamirira veprosecution ndo zvakamirira makarezi mhosva ndo zvakamirira anticorruption commission uyai nenyaya idzi nevidensi yamunayo nekuti dzimwe nguva tinenge tapesana nayo dzimwe nguvawo vamwe vanenge vachizvitekerera kuita mati vari mamazviri saka nyaya izvizvi dzisepatiri pajekero sezvaitaa kana zvaitwa pajekero kudai kutongwa zvionekwa kuti zveshwanga nawo ari korapt anekuti bato rakati kana kuti vanhu ingi ngavaende kwakati haaiwa kana kuri kunzi kana vaindi vamunangagwa havanga ndivaende kana kuti vasigaro nokuda kwekuti kune nyanya kana mbiri kana nhatu rimuita zvouoyo. Handizvo mashandiro anoita nyika izvozvo. Anyone who says that is simply showing that there is no understanding of statecraftness in modern day governments. Kutotadza kuzvisisa. Handiko kunoenda nyaya. Ngatibate nhauyo uoyo. Vanhu vanoita uori ngavasungwa asibe ine kuti vane mututu wekuti vanobva kuZANUPF kana kuti vanobva kuNDC kana kunduu kana kunda ngavangobatwa vachiita matirongo. Hazvinei nokuti vakapeta nhumbi dzakaita sei kunyanya nhumbi yavo ngavangobatwa. Izvi zvotanga kuvapa mapolitical party kuti aiwa ndeve ZANU kana vakadai. Hazvina zvazvinoshanda. Vatibati veidambudziko sezvariri. Zvakangofanana nekuiotakamutora tinetara nini nauye zvirango zvoukunyuza kare. Zvinova zviri kukonzeresa kuti zvirango izvi nouori izvi zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure vanhu vashaye mabasa kana aite mishomo. Saka isiri kuti pata izvonhu izvi muzvitarise sematambudziko ari kukonzerwa munyika ari kutaka kuti kana aite mishoma vanhu vaite nhamo vanhu vashaye chokudya vanhu vashaye mari inoshanda vanhu vashaye mafuta. Uori hwohu dei mafuta angachiuya muno munyika munomu zvakanaka pasina zvirango zvoupfumi. Handifungi kuti pane munhu waizotengesa jerikeni remafuta. Dei mano zvirango zvoupfumi zvisipo handifungi kuti kune munhu waizoti bhodhoro remafuta okubikisa ndini ndogani naro saka ndoritengesa mari inodhura. Bati zvose izvi tiri kusangana nazvo nekuda kwekuti pane arbitrage pane mamonopolies nekuti zvinhu zvishoma nyika haina capacity yekuita production. Saka nokuda kwevanhu vaakutora mukana asi hatisi kuvadifenda kana kuvaregerera vari kutora mukana iyo yemishoma iyi pokutoomesere zvivamwe hatisi kuenda vose ngavaende kutirongo naavo vanodedzerawo zvirango zvoupfumi kuti tisangana nemaproblems akadai ngavaendeswe kutirongo vanhu ngavasakukonzeresa maproblems munyika hazvinoende kuti vanobvadedipi kana mapurisa.
Thank you. The Senator Tim Vios uyakhuluma lapha umugwadi njalo abezano bathi lana kumele libambane labo kumkhankaso okulwisana lenkohlakalo kodwa lina lithi ngeke lingene kulomzabalazo ukungani nxa lisithi inkohlakalo ibulala ilizwe kungani lingafuna ukubambana labo abezano PF kulimizamo.
Kujwani ngifuna ukukutshela iqiniso nganti mina ngithi ngathi ngimzwile khuluma lapha nganti uthi yena kulama-sanctions kulani lani nganti mina lapha ngisezisabane kujwani andkade ngibhoda ngibona ama-companies ama-chinese abathatha yona abalima lokhu zichrome abayezichrome abayenzi gold the manufacturing all these things. Zimbabwe is a rich country, Juan. We are rich. We got over 60 minerals. And that are very critical. The Chinese people are in the bush. They have manufacturing coal. They are manufacturing gold. They are everywhere in the bush of Savannah. Companies are there. Where is that money going to? Before we talk of sanctions, let's talk about our minerals. Where are they going to? And who made that deal whereby the Chinese can just take our money and go up with it? Who made that deal? Where is that money going to? Why are we poor today? It's because of the government of the day. They make bad deals and everything that is done. We are also talking about the Anti-Corruption Commission. To me, I'm going to rename it. It's the Anti-Loyal Commission. If you are not loyal, it's not about corruption per se, because if it's about corruption, they have of the government at the moment, not only Nigeria as I speak. Half, it's not three quarters, it's not all. That is the truth. Let's tell each other the truth. Where is the money going? Where is the diamond money going to? Here the people are suffering. Where is the platinum money going to? So many people are suffering. Where is the coal money going to? We are suffering, okay? We are so clever and dainty to talk about sanctions. And we don't want to talk about the things that we are facing in this country. Okay? Is there an account? I want to understand. I'm asking this question in Parliament. She said, I want to know, that's for 2017, how much the Chinese companies contributed to the state cash. And do you know what? The question ended away. No one who ever came to answer that question. I am not even blaming the Chinese government, but I'm blaming our own people because of corruption. Somebody's given maybe $10,000 and they give away all our minerals. They give these companies to do whatever they want. I am in Zisavan. You must see the holes. Our cows are falling in there. Our goats, everything in there. And they don't even fix the roads. Guess what? They don't even buy anything. They do not support our business people. They even come with doors. They come with bricks. They come with nails. They come with everything. Mm. They don't buy anything from Zimbabwe. Who led those bad news? It's the government. Face it, ladies and gentlemen. Face it. Who made that? At least when you are making a deal and you want your people to at least benefit according to the constitution of Zimbabwe, we are meant to have implemented the devolution. And what it says is that you are not a human being for immoral. Do not find what to benefit of our Gary then you were here. Have benefited? Have the government benefited? And what of the city? The workers like crap, they couldn't pull them, they underpaid them. So what are we getting from them? Why not, if you are making good deals and you want your country to develop, why not tell these people that are taking our minerals to say, please build a school, please build a road, please build something for that community to benefit. But alas, not zero, nothing. So who made that big deal? Before we cry sanctions, before we cry this, why don't we look
at the deals
that are not people-friendly? We are tired of suffering. Make good deals. You don't blame anyone. And then when somebody is corrupt, guess what? In China, they hang them.
Siyabonga, Senator. Siyabonga. Siyabonga, Senator. Bamba njalo ke sibale imbiko yabalaleli la. The thing about diamonds and gold that she's talking about. Vana tsenengamo vambo chema onenyai yoyanzi izvicherwa zvedu zviri kubiwa vate abafana vezano amatshe aligugu afana lediamond kanye legolide kuyantshontshwa kula mankampani abathi ayakepa esuke khonapho sethatha sitshaya phansi yonke imali etholakalayo khonapho ayingeni kugovernment yinkohlakalo ebikhulunywa izane nale.
Aiwa, ichokwadi apo tanga tiri kunzwa Senator Tim Viosi vachichema-chema vachiti ivo nyaya imwe iri kunyanyonetsa ndeyekuti madhiri akaitwa nehurumende nyanya nemachinese haana kumira zvakanaka. Vari kuti ivo kunzvimbo yavari kuzvishavane vari kutosangana nedzimwe nzvimbo kwakatyerwa hatingazivi kuti migodhi here kana kuti chii muri kuwira mombe nezvimwewo nenyaya yemadhiri ari kuitwa uyezve vari kuti ivo vekuchina vakauya vari kuita mabhizinesi imomo havagadzire marodhi havaite nezvakawanda asi ndiri kunzwa Ntunga achiti ivo vakomana vezano PF vechidiki vataurawo nenyaya iyoyo yezvicherwa kuti zviri kubiwa munyika asi regai tiende kuna Kola. Hallo Kola. Hallo. Ehe, asi tombodzimai radio yenyu ikoko. Yeah, taura itinzwi. Tukutaura nani uyezve mukupi?
Ndiri na friend ndikwanda ndimurasimbe munotro.
Taura itinzwi.
Panyaya dziri kubiwa kwemari dzine vanhu mukati vanoshanda muhurumende. Ndiri kutirechedza kuti zvaitika last year pana Ignatius Chombo yakazopedzera iyo vakazombosundwa vakasungwa vakaisei yangozi zvirivhiyo vyabe yakadaro and iye voti iyo ii voti iyi yevanhu vatatu vasunga iyoyi ichangopesa yangoti zvirivhi.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo. Rikaitende kuna vatafadzwa.
Anzi tine mwe mutereri zvakare. Kutwasilo Siziva ecingweni. Kunjani Siziva?
Yapila bavo.
Yeah, akusipi umbono wako.
Umbono wako kuna nangu baba. Ivane liti hurumende salikina usimitsi. hachi kuzanipf
usmith wayengcono kulezanwini
njamacindi njamacindi wodwa neempuphu wathi ne-100 days izimbabwe yazisilai ubulaiki ukuthi bajiguluza umnete wezimbabwe bengabophani
kodwa ungathi usmith wayengcono kulezanwini sizibo
kakhulu kakhulu ngabo sinjenge-Britain
ya usmith wayemubi wayebulala futhi ukwedlulizana nxa ibulala
thina ithe sasiyizithutha samzondela igaziwa namhla masinethu ngamagorenga
hanzi nemtereri zanu hanzi smith akanga asitonga zviri nani kune zanu pf ameno
ndanganchipokana
naye apo ameno
negatizwe kuna vamugwadi vamugwadi manzi kwazvataurwa nasenator tim vios uyezve nemuteereri ari kubvawo uyu kutaura
that was just rubbish that was just rubbish what she was talking about that's what I'm not so much worried about her performance in that senator because I think she's just hyperbole and much ado about nothing. You can't, you know, your assertion that we cannot talk about sanctions because we have corruption is completely, it's stupid and serious because you can't
say that. I want to admit
it. I was here.
I was here. I was here. I was
here. I was here. I was here. I was here. I was here. I was here. The most important thing that we must be able to understand is that she must sober up in a dietrich. You can't say we cannot talk about sanctions because there is corruption. Okay? That is, and I must reiterate, that is completely, you know, hypothetical and high sounding nothing anyway. Because I have said we have twin problems in this country. The MDC will not talk about sanctions because they were complicit in their invitation. They cannot talk about sanctions because they've been going globe-trotting around the world campaigning for those sanctions to be maintained. They have incapacitated those institutions which you are talking about, the Anti-Corruption Commission, the Zimbabwe Republic Police, the justice system. All these institutions have been incapacitated to fight corruption effectively as much as they should do because they do not have adequate facilities and resources in order to carry out this fight across the length and breadth of the country. They cannot talk about it. Now she is singing songs to praise Western investors and trying to attack the Chinese. Did anyone stop Americans from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the British from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the Scandinavians from investing in Zimbabwe? No. But they have rather chosen to invest in a stupid political outfit called the MDC, which they are tampering with money to destabilize this country, and then she starts crying foul about the Chinese investing in Zimbabwe. What is the problem with that?
Okay, Mr. Mgwadi.
She must drop the agenda.
Time is not on our side, Mr. Mgwadi.
Corruption does not win a political outfit. I must make this record. Corruption does not win.
Thank you, Mr. Mgwadi. Our time is really running out, unfortunately.
And we must say that, we must reiterate that mm-hmm. we don't allow insults on
yes.
this platform. Mr. Mgwadi, you know, kept on saying stupid, blah, blah. We discourage such a kind of language here on Studio 7.
Yes, and Tunga, and people are still asking about the breaking news from Malawi. If you can just, I'm not sure where you were reading it from, but...
It's everywhere, BBC, VOA, mm-hmm. everywhere. Umteto ndaba, we Malawi, ute umongameli mtariga kake tuanga, nefanelo ngako. Result, impumela yoketo luga mongameli. Isifakwe eceleni sokuzaqutshwa ukhetho olutsha. That's the breaking news from Malawi.
Mm-hmm. Vese vanga vari kubvunza zvekuMalawi zvaitika zvanga zviri zvekuti sarudzo dzakuitwa patsva asi nyaya yedu yatanga tiinayo huru nhasi yanga iri yehuori uri munyika saka tanga tiri kuti isusu tichitaura zvanga zviri kutaurwa nevezano PF. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington Ntunga.
Neni Ntunga Milinkomo sisiti asipeni njalo kuhlelo olufanayo la kwezinye inhlelo zethu kusasa.